Vamudenda vati komiti yepamusoro soro muparamende ye Standing Rules and Orders Committee ichagara pasi yodoma nengo dzekomiti ichaongorora vamuliswa nevamwe vavo vatatu mushure mukunge imwe nengo yedare iri vadudzai mataranyika vazivisa dare kuti nyaya yakabuda mubepa naure Herald nemuvhuro inosvibisa chimiro cheparamende. Bepa naure Herald rakaburisa nyaya kuti vamuliswa nenengo dzekomiti yavo dzinoti vaPrince Svanda navaAnele Ndebele vemDC Alliance na va Leonard Chikomba veZANU PF vakakumbira mazana mana ezviuru zvemadhora kuna va JR Goddard. Va Goddard muridziwe imwe kambani yaiongororwa nekomiti yavamuliswa nenyaya dzeuori huri kuitika kukambani yeHwange Colliery. Zvichitevera kukwidzwa kwenyaya yemudare, vamudhenda vati nyaya iyi ihombe uye inoda kuongororwa.
And protect the image of Parliament and its committees and members.
Nyaya iyi inofanira kuongororwa senzira yekuchenura dare rino, makomiti aro pamwe nenhengo dzaro.
Mushure meizvi vamuliswa vati ivo munhu akavimbika nekudaro vaona zvakakodzera kumbosuduruka apo ongororo iyi ichange ichiitwa.
It is unfair for Parliament to continue chairing when there's controversies surrounding this.
Zvingave zvisina kunaka kuti ndirambe ndiresa chigaro paine nyaya dzakadai, saka ndichasuduruka kudzamara nyaya iyi yapera. Ini ndinoremekedza dare rino uye ndichatevedza zvese zvarinoda.
Vamudhenda vatambira izvi vakati Standing Rules and Orders Committee ichadoma achasanobada chinzvimbo ichi panguva ichange ichiitwa ongororo iyi. Pari zvino MDC neZANU PF dzinonzi dziri kuongororawo nhengo dzadzo panyaya iyi. Nyaya yeuori kuHwange yatsviriridza muparamende uye vaimbove muboard rekambani iyi vakaudza komiti yavamuliswa kuti pane makambani akawanda akaita seyava Goddard neyava Shepherd Tundia nemamwe ari kumora kuHwange, asi kambani ichisara isina chinhu zvekutadza kubhadhara vashandi. Gore rapfuura vamuliswa avo vanozvimirira muNational Assembly vakamboda kusiya basa rasachigaro wekomiti iyi mushure mekunge nhengo dzeZANU PF dzaramba kuti mumwe muzvina bhizimisi ane chikamu mukambani iyi Vanik Hook Stratton vape umbowo maerano neuori huri kuitika mukambani iyi. Zvichakadai, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nevakarwa hondo yerusununguko vaVictor Matema Danda vaudza dare reSenate kuti mauto akapinzwa mumugwagwa mushure mekunge mapurisa akurirwa nevanhu vaikonzera mhirizhonga, vachipindura mubvunzo kuti bazi ravo riri kuita sei nenyaya yekuti pane vana vechikoro vave kutya kuenda kuzvikoro vachitya masoja. VaMatema Danda vati vana vanotya vanhu vanovashungurudza kwete vanovachengetedza, asi vati vakasununguka kuenda kunzvimbo dzine vana vasiri kuenda kuchikoro nekuda kwemasoja.
Ndiri kukumbira honorable senator vati pezita rechikoro kana zvichigona nemvumo yenyu nevamwe inini nemota
mune imwewo nyaya, gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vati kunyange hazve mitsetse yave kutanga panzvimbo dzinotengeswa mafuta emotokari munyika mune mafuta akawanda anokwanira munhu wese. Vati mitsetse iri kukonzerwa nenyaya yekuti vane dzimotokari dzinotakura mafuta vakambomira kutakura mafuta sezvo vaitya kuti motokari dzavo dzingapiswe panguva yemhirizhonga yaiitika pakuratidzira kwainge kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions. VaGumba vati Reserve Bank of Zimbabwe yakatoisa parutivi mari inokwana kutenga mafuta emakore maviri. Vati apo nyika iri kushandisa marita mamiriyoni manomwe nemazana matanhatu ezviuru edizeri nepetro pazuva. Pari zvino vari kutenga marita anodarika mamiriyoni mapfumbamwe pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.